muzvare mamombe, muzvare chimbiri namuzvare marova, vanonzi vasungwa vari kwana chiremba kwavanga vachiongororwa, zvichitevera kupambwa nekutochwa kwavanoti vakaitwa muna chivabvugori rapera, pataenda pamhepo, nhengo dzeMDC Alliance idzi dzanga dzakachengetwa pakamba yemapurisa yeHarare Central uye magweta avo, ati vatatu ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo, mutevedzeri wemutauriri webato iri, vaClifford Hlatshwayo, vashora kusungwa kwamuzvare mamombe nevamwe vavo, vachiti kuramba vatatu ava vachingosungwa-sungwa kushungurudzwa nehurumende zviri pachena. Zvichakadaro, mapurisa anoshanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission anonzi asunga mumwe mukuru wemapurisa mudunhu reMatabeleland North kana kuti Propo, Commissioner Erasmus Makodza, nenyaya yeuori. Vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi vati vaMakodza vakachengetwa pakamba yemaobhura muno muHarare uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kana vachinge vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kutinzwe divi rekomishen yavo panyaya iyi. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, dare repamusoro rapa mumiriri weZengeza West muParamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso, zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana uyu nedare raMagistrate mwedzi wapera vachinzi Horomori. Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vati hapana humbo hunoratidza kuti vaScala munhu anogara achipara mhosva sezvo pasina pavakambobatwa nemhosva. Rimwe remagweta avaScala vaFred Masarirevhu vati vafadzwa nemutongo waturwa nedare panyaya yavaScala. Vati vaScala vanzi vabhadhare zviuru makumi maviri nezvishanu semari yechibatiso uye vati vasavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa.
So mutonga ati conclusion haisiriyo nekuti kusungwa kunzi wakasungwa kwa 64 ibost, in other words kuzvikudza kwaitwa navaScala kusinei ne case yanga iripo pakati pedare. Saka mutonga ati conclusion yakasvikwa nedare rakanzwa nyaya yebhera pekutanga yanga iri wrong.
So, vaScala vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutenderedza mashoko emanyepo pavhidhiyo ekuti pane mwana ane mwedzi mipfumbamwe akarohwa nembhoma nemapurisa akafa muHarare uye vakapomerwa zvakare imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vapandukure hurumende kuburikidza nemashoko avanonzi avakatenderedza aya. Asi mapurisa akaburitsa mashoko achiti mwana uyu mupenyu uye haana kukuvara kana kurohwa. Zvichakadai, vechidiki veMDC Alliance vane chitsama varatidzirawo kwekanguva kadikidiki panew government complex vachiti havasi kufara nekusungwa kwakaitwa vaScala chingono pamwe namuzvare Mahere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.